chirikuitika nyaya dzemameya pati yakasangana nemameya ikavataurira chirikufanirwa kuitika pati yanga ine process yayakaita kuti mameya emaguta iwawo asarudzwe mameya akazopinda akataurwa navo nepati vakaudzwa zviri kuitwa maprovinces akapuwa zvekuita neorganizing vakaita izvozvo pane kuinterpreta kwemutemo kwakasiyana-siyana sezvamunoziva muorganization yakakura seino mutemo unogona kuverengwa nekoko uchiverengwa nekukoko maonero emutemo unogadziriswa asi nyaya iripo sezvakataurirwa napresident weparty mumusangano munofanirwa kunge mune discipline mumusangano munofanirwa kuitwa zvinenge zvataurwa neparty zvatinenge taudzwa nemaresidents pavanenge vakavhotera party saka izvozvo ndo zvichapedzisira zvichiitwa pakupedzisira kwenguva kana ivo vane zvavari kuda kutaura zvavari kuda kuti zvitaurwe kuparty machannels ekuti vataure ariko asi chinenge chakakosha ndechekuti munhu anofanirwa kunge achitevedzera gwara remusangano nematariro anenge aitwa nyaya nemusangano
ko vatiri kudzwa kuti vanga vambomiswa ivava vaakudzoswa futi pamabasa pavo zviri kureva here kuti musangano wangu wakanganisa
aiwa musangano une maprocess kana munhu wamiswa according to the constitution unokonfirmwa neorganizing committee organizing committee inogona kukonfirma suspension yako kuti usaenda kuhearing uri pasuspension kana kuti unoenda kuhearing uri pabasa zvichidhipenda nekuti nyaya dzaunenge uchidhila nadzo dzinenge dzakamira sei nemalocal conditions anenge ari ikoko asi kana wazoenda kuhearing ndo panozobuda nyaya kuti ichafamba sei
saka zviri kureva here kuti meya ivava vachazoendeswa pamberi pedisciplinary committee yamuri kutaurai kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe
kana uchinge wasuspendwa kuboka redu zvinoreva izvo kuti uri kuinda kuhearing
saka ivo kansela dzamini vekuvictoria falls vatodzoka here pabasa
chiripo ripo ndechekuti communication yesuspension inenge iripo vanomirira communication yekuorganizing committee communication yekuorganizing committee ndo ichavaudza ivo kuti vachange vari pasuspension vari pabasa here kati vanenge vachiri pasuspension vasiri pabasa saka pari zvino tichazokomenda kana ndava neshuwa yekuti communication yacho iyoyo yava mumaoko mavo havanganzwi communication inenge yabva kupati mumasaisai